Musi wa 13 October 2016, bokare vagari vemachiyadzwa rinonzi Chiyadzwa Community Development Trust, nekutya zviri kungoitika munyika kuti vangasungwa vakaungana vakacherechedza zuva iri zvakaitika machiyadzwa, vakabva vanoziisa mapurisa epavambazonge police station member in charge kuti vachada kuungana nehama neshamwari vachirangarira zviitiko zvakaitika machiyadzwa pakaitwa inonzi Operation Hakudzokwi, pakafa vanhu vakawanda vamwe vakararama. Kwakabva kwaendwa kudare kuchinonzi aiwa urongwa hwanga hwaitwa namember in charge wekuvambazonge police station hwanga huri kutyora kodzero dzevanhu, hwanga huri kutyora kodzero dzekuti vanhu vaungane sezvakanyorwa mubumbiro remutemo uyezve kuti vanhu vakwanise kutaura zvavanofunga. Dare rekumutare kumagistrate court rakatara iro kuti zvakanga zvataurwa namember in charge vambazonge police station zvokurambidza kana zvokudzividza kuti vanhu vasangane vaungane zvanga zvisiri pamutemo. Nekudaro vanhu vakanzi vapfuurire zvavo nekuenda mberi nekucherechedza zuva iri musi wa 1 November 2016.
Ko, iwo mapurisa aipa chikonzero chei chekuti vasade kuti vanhu vange vachiungana?
Mapurisa akati kuti vanhu mutange maungana toda kutanga tawana mapepa vanotiwo memorandum of understanding kuti pave nemapepa anokubvumidza ekushanda munharaunda, asi vanhu ava vanga vari vagari vemunharaunda. Boka iri nderevanhu vanogara munharaunda yemachiyadzo, hakuna munhu ari kubva kunze, asi vanhu vakangogara pasi vakati ngatiumbe boka iri. Saka ndo yanga chiri chikonzero chaipiwa nemapurisa.